manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 19 2020. Makateerera go studio 7 nevenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus.
Sekanda ndatotadza kufema, kutotadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo, you know, mataya kunge huri kutoita kunge munhu aise safe aiswa mvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvese.
Pona kuriranwa nyoka menyu pakati pekanzuru nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vazivisa kuti mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba awedzerwa nemamwe mavhiki maviri kusvika musi wa 3 chivabvu senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. VaMnangagwa vati zviri pachena kuti mavhiki matatu avainge vatara uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hutori kuwedzera. Vatiwo Zimbabwe haisati yazadzikisa zvose zvinoda kunzi zviitwe ne World Health Organization kuti vanhu vachinzi vatange kubuda mudzimba dzavo. Bazi rezveutano razivisawo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus wawedzera kusvika pamakumi maviri nemashanu mushure mekunge mumwe munhu abatwa nechirwere ichi kumaNicaland. Asi pane vanhu vaviri vari kunzi vapona kusvika pari zvino. Vanhu vatatu ndivo vafa nechirwere ichi. VaMnangagwa vati havo vemakambani emigodhi vanofanira kutanga basa mushure mekunge vashandi vose vavhenekwa. Vatiwo makambani akakosha munyaya dzezveupfumi anofanirawo kuramba achiita basa. Vaenderera mberi vachiti bazi rezvemagariro evanhu richabatsira vamwe vave kunonga zvose nemuromo pari zvino. Vanhu vakawanda vari kuudza Studio 7 kuti nzara yafunya chisero mudzimba dzavo sezvo vasiri kukwanisa kuzviitira mabasa. Ngatinzwei mashoko avaMnangagwa atatumirwa nebazi rezvekubudiswa kwemashoko.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown that were recently announced by World Health Organization. Guided by these realities, government has decided
tawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kwemavhiki maviri
by a further 14 days. That means the national lockdown, which would have
asati sazadzikisa zvose zvinodiwa kuti tirwise chirwere checoronavirus,
another 2 weeks up to 3rd May 2020.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekubudiswa kwemashoko. Ko zvaitwa izvi zvinobatsira here? Tabata mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka.
Tinozvitambira zvaitwa nemukuru wenyika zvekuwedzera mazuva lockdown munyika medu. Nekuti tinofanira kutarisa kuti takambopindire chimu nhau yekuta lockdown. Nhau yatakapindira mulockdown ndemekuti tikuwane nguva yekukwanisa kurwisa chirwere checovid-19. Zvinoreva izvokuti tinofanira kunge tichiwana kuti vane chirwere ichi tavatesta. Vane chirwere ichi tavatsaura kuvaisa kune dzimwe nzvimbo tadzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. and also zvipatara zvedu zvave ready kutambira varwere vanenge va vachida kuti vapinde muzvipari zvino tikuona kuti Wilkins tikugadzira paranyato tikugadzira St Andrew kugadzirwa zvichireva kuti maningirini edu ave padhuze kuda kuti ave ready kutambira varwere saka pari zvino hatikwanise kuti kurumbidze kuti tibvise and also tikuona kuti chirwere ichi chakutapurirana hachangobva kuti vanhu vari kubva kunze kwenyika chete asi kuti chi even muno muti akutapurirana
ndezvipiwo zvimwe zvamafarira pamashoko avataura
chakafara ndechekuti pane zvimwe zvaopenwa kuti nyika isafe nenzara mining yaopenwa and also manufacturing yanzito and then my essential service anza anokontinua izvi zvave kwatiri vanhu vezimbabwe kuti pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti titambire zvinenge zvaitwa zvakanaka and ndinofarira nekuti pataurwa nyaya yekunzi hakuna vanana chiremba vanana mukoti vedu vachange vachishanda vasina zvokudzivirira tanzwa kuti vati vachaisa mari yekuti vanana chiremba vedu vaprotect ndozvatinokumbira kuti kutaura uku ngakuchiitwa action tione zvichi mari ichiendeswa ana chiremba vedu vachipiwa zvokuti vaite se vakwanise kurwa nechirwere ichi hatidi kuti tiwanike tichiluza ana chiremba vedu
Dr. Brighton Chireka vanga vachitaura vari parunare kuBritain Mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemashanu vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nechimwe Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ichi wadarika mamirioni maviri nezviuru mazana matatu pasi rose vanhu vafa vave kudarika chiuru zana nemakumi matanhatu America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru zvitatu nezvipfumbamwe Muzvare Betty Makoni avo vakavamba sangano reGirl Child Network vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vari kuBritain zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvashaya kuBritain nenyaya yekuda kwechirwere checoronavirus ichi ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Betty Makoni
inini kutanga musi wa 3 March ndakangotanga kutonhorwa miri wangu ndichitemwa nemusoro zvakaoma asi ndakambenge ndati pahuro pahuro pamba chiti pakandibata poita kunge pari kuvava zvekuvava zviya zviya asi ndichingotora neibuprofen ponyara saka ndakangofungwa kuti hai fluo saka matangira angu ndekungoti miri wakazongwe ndichingoti ndikangobva kubasa nongosvika ndoita kunge munhu uya ari kuda kukolapsa kuneta miri wese wangu wakangoneta miri wangu saka ndo matangira andakaita mbanangoti ha pamwewo iflu munozi andamboisa zvekuti corona of course ndandanzwawo manyuzi
asi pamakazotanga kunzwa kuti padai ichi hachisi chikosoro chemazuva ose izvii zvanga zvaakuitika
zvaakuitika ndezvekuti ende ini ndiri munhu wekuti handikosore zvongokosora zviye zvongoti ndaita chikosoro saka pandakazoona chikosoro ichi chatoenderera zvekutongoenderera zvekuti ndinokosora zvekukosora zvezvi nepekuti pahuro paipai pamba pachiita kunge pari kuramba pachidzika uchienda pachese asi tese musi watese kuna na 16 March uku ndo pandakazotadza kufema manji ndangoerekana ndati ba kuita kunge pahuro pangu pane kombrita ndo pandakabva ndangotanga kuti ndatadza kufema ndatadza kufema kwakufonera chiremba wangu pano padhuza vanditititsanangurire zvese pafoni bvangoti hai korona saka mbva ndangovhunduka kuti ha korona ndochii saka ndobva ndazonzi ndifonere NHS 111 saka ndandatotadza kufema kutotadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo mataya ekunge uri kutoita kunge munhu aisa sefi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvezvi dopa ndakatoona kuti inga urwere wakatoma asi ndandatopinda mu self isolation ine paper in temperature minor symptom saka ndomaitikira zvakaita ndakatanga kupupa kunge munhu ari kupupa furu.
Saka apa makazorapwa sei? Pana ana chiremba vakauya here kuzokutorai kumba manje?
Zvakazoitika ndezvekuti ndafonera ku NHS 11 kuya vakabva vangoti ambulance nekuti ambulance inongoya ine zvese zvakangokwana vaine maoxygen avo maswab avo zvese saka vakangondoona ndiri pamba because ndandatozvisa self isolation month ichichi musi wechina manje saka vachisvika ndokuona inga maoko ari kutongochinja nezvimwe zvinhu but vakandiona vacho vakanditi handisi kesi hangu yekuti ndoenda kuhospital votora matesti omboenda ndakasana ndichitongofema zvakanaka but ndatongoti garei garei manje ndopa zvakatanga futi kuzarirwa kuya hakwa kutonga SBS saka nesaturday ndopakazofona chiremba achiti hano tine matest results ari positive saka taakukuisai paantibiotic asi hamusi munhu wekuti unokwanisa kupinda muhospital zveventilator aiyo nekuti uri kutaura nokuti ndanchituri kutaura nandiri munhu wekuti ndikafema zvombotizii ndikafema zvotizii saka pandakazonzi emergency manje kutumirwa antibiotic vakuda kutreata yevanoti secondary infection yakabva yasvika pafarmasy pedu yakauya through Basildon Hospital ndiri pamba pana ndokupiwa antibiotic it was a heavy dose ndopandakatotanga kunzwa gararwa manje raakubuda kubuda kubva pachesti papapa pakuita ngori kubuda madziwa eyero ndopandakabva ndatangisa kufema saka ndorombora ndakangoita rokungoti right time ndakangowanawo mushonga uri right nguva iyoyo chiremba anga achiita mavideo assessment ake ndakaita raki stereki because akatanga kutambira foni yangu yeNHS 11 akazviona kuti kufema kwangu kwangu sisiri raiti asi ndanditori munhu anga achitori nani compared nevaya vaikutoti kutofema anga asatofemi vakangotaura chete vakauya kuti hazipati zvapinda mapapu chiri pachest panapa chesti ndo yanga yaitwa infected kunyanya.
Muzvare Betty Makoni avakavamba sangano re Girl Child Network vachitaura vari parunare ku Britain. Vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa muHarare vari kuchema-chema nekupwanywa kwenzvimbo dzavanotengesera kumbare neHighfield. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata meya weHarare vaHerbert Gomba.
So taseta timu iri kuongorora kuti zvaitwa zvabvumidzwa nani ndinokudzai kuti kanzuru yaane nguva isingamite saka haina chayakaautoraiza sesito Farare
asi kavagomba pose pafa munhu apa ashaike muroi hapana here mamwe mapazi ehurumende kana kuti vaya vanonzi Joint Operation Command kana kuti JOCO vanogona kunge vati izvi zviitwe
but handikakwanisi kupindurira mamwe mapazi anoona nezvesecurity mukati menyika mandibvunza nyaya yeJOCO handikakwanisi kupindura kuti JOCO yakarongei yakamita ikaitei but chandinonzwisisa ndechekuti kanzuro inokwanisa kunge isina kuita decision asi kunogona kuitawo mamwe mapazi anenge ari mukati menyika kana muHarare Metropolitan Province vanokwanisa kunge vane urongwa hwakaita
saka sameya muchaita sei kubatsira vanhu ava
chandingaikutaurirei pari zvino ndechekuti seguta reHarare ndapa town clerk wedu yatingati runyorwa rwekumuti aronge pachatengeserwa nevanhu zvabviswa izvi misika yenge ichizorongedzerwa nevanhu kana vakutengesera kana COVID yapera naizvozvo ndakumbira tangula kuti vanhu vasatambudzwe zvakanyanyisa vatsvagirwe pekutengesera pakanaka ende ndinovakumbirawo zvakare kuti kana vachinge vaudzwa nekanzuro pekutengesera ngavaendese ipapo vanotengesera ipapo vasaende kunotengesera nzvimbo dzavasina kunge vakataurirwa nekanzuro yeHarare ende izvi zvichazviita maringe nedonzo redu rekubatsira varombo vanotambura nevamwe vanenge sangana na matambudziko akaita sewaya.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tinadivira tinorerekera, tabatawo mukuru urimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai.
Nezuro apunyika yai pemberera zuva reindependence kanzuru yeHarare yakaparura chirongwa chokuenda kundo destroyer mamarkets ekumbare panotengesera informal traders kumbare saka zvakangoitwa izvi tisina ruzivo kuti zviri kubvira nekupi tichiri mukutonyunyuta nezvozvo zvakaitwa nezuro nhasi taona vachimhanya kuenda kwamachipisa uko vari kubvarura barura panoshandira mainformal traders so nezuro yanga iri kumbare nhasi ndepa machipisa tiri kushamisika kuti zvinoitwa sei izvozvizvi zviri kufamba sei chii tanana kusvika pakuoma moyo kudai sei sevanhu munyika muno
tambonzwa meya weguta reHarare vanenge vari kuti ivo izvi zviri kuitwa nehurumende nekuti pari zvino masimba ese aendeswa kuhurumende ndozvamuri kunzwawo here
isusu hatigoni kuzviramba kana kuzvibvuma zviri kutaurwa nameya but chokwati chatingoziva ndechekuti mota dzataona dziri kuuya dzinenge dzine mapurisa ekanzuru probably madirectives achona vari kumawana kuhurumende sezviri kutaurwa nameya but vanhu vari kuparura chirongwa ichi vatiri kuona mapurisa ekanzuru so far kuda meya vane mamwe maziviro atisiri kuita isusu sema associations anoshandira mainformal traders tanga tisina ruzivo nezvazvo saka hatina information yakazara kuti then kana iri hurumende zvinenge zvichitoreva kuti hazvisi kufamba nenzira yakanaka nokuti zvinhu zvatinofanira kunge tichiziva onai vanhu vasati vatombowana kana even mari dzacho dzinofanirwa kubva kuhurumende yacho kuti vaone kurarama yoenda futi yondoputsa zvinhu
mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare Mutori wenhau webepanhau reDaily News Gift Piri ashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheHealth Point kuAvondale muHarare. Piri anga ava nenguva yakareba achirwara. Vatori venhau vakawanda vati vari kushushikana zvikuru nerufu urwo. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuteereri mukuru weStudio 7 chizvarwa cheZimbabwe ari kuSouth Africa uko vaDonald Mamboma. Ndabata vaMamboma kuti tinzwe kuti vari kurarama sei kwavari kuSouth Africa uko. Panguva iyo South Africa iri pakati pechirongwa chelockdown. Icho changa chifanirwa kupera chinapfuura. Asi mutungamiriri wenyika iyi vaSiro Ramaphosa vakaona zvakakosha kuwedzera mazuva pachirongwa ichi. Ngatiendei kuna vaMamboma kuitira kuti tinzwe zvizere. Mamboma ndino mugamuchira mishongo chedu maakademi.
Ndinofara mukoma naiti makadini
ndiko. Aiwa tinani. Ndimika muri pakati pechirongwa chelockdown kuSouth Africa uko. Tinoziva kuti chirongwa ichi changa chichifanirwa kupera chinapfuura asi mazuva akawedzerwa nemutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaSiro Ramaphosa. Tiudzeiwe kuti chii chakaita kuti vawedzere mazuva aya.
Chakaitika mukoma ndechekuti vakatarisisa nehurumende yavo vakaona kuti denda rechigwere ichichi rasvika pakati pamazuva makumi maviri nerimwe ranga vadara pakutanga. Saka ivo ngoro yavakaita ngeyekuti vanenge vakaona sekuti hapana kana shanduko zvakanaka. Ndosaka vakazenge vakuwedzera mazuva zvimwe zviti mbiri pamusoro. Nekuti vakaona sekuti kudai vakakasirika kuti vanhu vadzokere kubasa. Zvizvoita nambudzikoro kuti vanhu vakasangana-sangana chigwere chachinogona kutozonyanya nekuti kwai zvozvikonderera kunogona kuoneka.
Tichiona kuti pachine vanhu vakawanda vari kushaya kuSouth Africa uyezve vari kubatwa chirwere ichi checoronavirus nemaondero enyu mungati mazuva aya achawedzerwa zvekare
maonero angu zvino ndoratakuti zvichaneka kuti
Aiwa, achakunza zvakanaka vamambo matino tenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, ndakaenda kwamuchai zvokuva maitwe yone nguva yakanaka mugare kure social distance koko kuAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa T-Connection nemuineni Mike Hove 8 to 9 p.m. muri yeZimbabwe panapa panepfenyuro yeStudio 7 musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichisemazuva ose zvisinei muri yeZimbabwe. Ngatisanganei pachirongwa T-Connection. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri yeZimbabwe. Nguva yangu ndiyo adyanana anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Maneru vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tinozanganazve muchikamu chedu chezvechitendero. Tichingori takatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, chirwere chakonzera kumbomiswa kwekusangana-sangana nekuungana kwevanhu, izvo zvaisa musengwa mukuru pavatendi vanofarira kunamata vakaungana. Nasi tina mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City kuti vatiudze mafambisiro avari kuita zvinhu panguva ino. Reverend Garikai, muri kuzvifambisa sei mukereke menyu?
Pakangotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti tisange tiri kuungana, takazvigashira saizvozvo tikatanga kuungana tiri mumaboka edu madiki madiki atinoti masection. Izvozvo takazviita musvondo rimwe chete. Svondo rakatevera hatina kuzokwanisa kuzoungana mushoma watakanga taisa. Takazonge takungoitira tiri kudzimba kwedu kwatiri kupota tiri kuparidza, tiri kuita malive streaming ariko nekupota tichiparidza kuburikidza nemawhatsapp iwaya kupota tichiita pamafacebook zvakare maboka madiki yakafanana nevakomana nevasikana madzimai nevarume vese chatiri kungoita kungoendesa zvidzidzo kungoendesa nemharidzo mumagurupu avo avakafoma ndizvo zvatiri kufamba naizvo mukati mekereke medu
vatendi venyu vanofungei nemaitiro aya sezvo vanga vajaira kuungana pamwe chete sekutaura kwamaita
ichokwadi vahwande kuti mukati menguva dzino ndinodayira kuti vatendi vakawanda vakabatikana nekuti hatisi kusangana ndodayira kuti zvinhu zviri kunetsa nekubatikana zvizhinji zvimwe zvese tingaregedze kuita asi munoziva kuenda kunoungana tinodayira kuti kunokanganisa zvinhu zvakawanda nekuti pataipota tichienda kunoungana munguva idzodzo sevatendi munenge muri kupanana kwekurudziro kuti munhu akaremerwa akasangana nevamwe anowana kusimudzirika odzokera kumba kunzwa zviri nani asi zvino nokuti hatichakwanisa kusangana ndinodayira kuti vatendi zvinhu zviri kuvashungurudza asi chandinonzwisisa ndechekuti haisi nguva yekutanga iyi kuti vatendi vatadze kuwana nguva yekunge vari kusangana yekunge vari kunamatira vari mudzimba tikatarisa kunyange nemushoko ramwari munguva dzino dzekutambudzika kwajesu kwanga kuri kuitika patanganga tiri pandiri kufara kuti mwari vakatiwanira mukana wokuti tipinde mukutambudzika nguva yajesu paari kutambudza munguva yekunamata munguva yedu yatinotarisira kuti yanga iri nguva yedzikinuro saka chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takawaniswa nguva yekunge tiri kunamata tiri mudzimba dzedu idzodzo pindai nemukati nekuti pane zvavanenge vakuda kugadzirisa saka ndiri kufunga kuti vatendi ngavachingogashira kuti mwari pane zvavari kuita zvatinodayira kuti mushure menguva inoyi pane zvakanaka zvatichaitirwa namwari kunyange ivo jesu kristu vakuenda vanotosiya varayira vadzidzi vajesu nekuda kwekuti upenyu hwavakanga vasara nawo hwakanga hwaakutyisa vakati chiendai kujerusarema kana maenda kujerusarema musabude mujerusarema kusvikira mazogarwa namweya mutsvene saka ndanga ndiri kufunga kuti munguva ino yatiri kurarama inoyi tiri munguva yakafanana nevadzidzi vajesu pavanga vari mujerusarema nekuti kwanga kuine zvinotyisa zvanga zviri kunze zvandanga ndiri kufunga kuti izvozvo zviri kutyisa zvekorona zviri kunze ngatimbogara mukati asi tozobuda kana mweya mutsvene uchinge watigara taakugona kuenda kunozvimiririra tozobuda nguva yekubuda ichasvika saka ngatimbogarai tichiteerera nekuti hakazi kekutanga kuti vanhu vanombovharirwa mukati mazvita
nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa coronavirus. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus. Pona kuranwa nyoka mhenyu pakati pekanzuro nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gift Dube munhau dzeIsindebele.